This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kuvateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu kurume 26 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichiti zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvonetsekana nedanho rava kutorwa nenyika iyi rekudzosera kumusha vanenge vasina mapepa.
Media Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter inoti mangwana iri kuparura ongororo yakaita mumaruwa ari kure nemadhorobha ichida kuona kuti vanhu venzvimbo idzi vanowana sei nhau.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC chikudzai zviri kuitika munyika.
Hurumende yeSouth Africa iri kutariswa kubuda pachena svondo rinouya zvaichange ichiita pazvizvarwa zvemuZimbabwe zvakapiwa mvumo yekugara pamwe nekushanda munyika iyi pasi pechibvumirano chakaitwa munyika. Gurukota rinoona nezvemukati meSouth Africa muzvare naLady Panda ndo vari kutarisirwa nemusi wechitatu svondo rinouya kubuda pachena kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa mapepa pasi pechirongwa cheDispensation for Zimbabweans Project icho chave kusvika kwamvura yacheka makumbo. Vodzadzikisa sei chisungo chedare remakurukota eSouth Africa chekuti vanhu vatange vadzokera kumusha kwavo kana vachida mamwe mapepa matsva ekugara munyika iyi.
Mutedzeri wegurukota rezvemukati meSouth Africa muzvare Fatima Chone nasi vataura nevatori venhau muPretoria vakaramba kutaura zvizere nezvenyaya zvizvarwa zveZimbabwe vachiti muzvare Pando Mbune ndivo vachajekesa zvave kuzotora nzvimbo mukuzadzikisa chisungo chedare remakurukota.
In this regard, Cabinet has agreed that permit holders will be expected to reapply for their permits in their country of origin. Minister Pando will host a media briefing soon to expand on the Cabinet's decision in this regard. The Minister will have a statement prepared for you next week, and we'll ask Ronnie to note the urgency of these questions and to try and expedite that press conference. I really am bound by that commitment. So
mutedzeri wegurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa muzvare Fatima Chone vachitaura vari muPretoria. Vakafanobata chigaro chemutauriri wedare remakurukota eSouth Africa muzvare Pumla Williams vakazivisa kuti dare remakurukota rakatotora danho rekudzosera zvizvarwa zveZimbabwe kumusha kwazvo kuti zvitange kuti zvizokwanisa kutsvaga mapepa zviri muZimbabwe. Mukuzeya zvatora nzvimbo pamusangano wevatori wenhau wanhasi, tabata vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda kuti tinzwewo maonero avo.
Vatori venhau nemamembers vedu eassociation vanga vakatarisira kuti tipindurwe mibvunzo yakaita sekuti kana mwana anga ane study permit ichifana kunge ichipera musi wa30 November wavari kutaura, iye achinyora bvunzo dzake sokuti pamwedzi wazviita zvaizofambiswa sei. Tatarisazve vane mabhizinesses vakaita semaZimbabweans ane mabhizinesses anga akapiwa permit paurongwa hweDZP kuti vanozoita sei kana permit dzavo dzichinzi dzaexpire musi wa30 Mbudzi gore ra2014. dosunzata taka tarisira kuti tiwane minduro. Asi hazvina kuzoita saizvozvo nokuda kwokuti minista vanga vasipo vanga vachinzi vakaenda kumusangano kuAmerica. Asi tazoita press conference na deputy minister vanova muzvare Fatima Chohani akati iye imwe mibvunzo anga asingakwanisi kuti aipindure anga achimirira kuti maipandowo vazopindura mibvunzo iyoyo pavhiki rinotevera.
Makambonyorawo tsamba yemi kumuzinda weZimbabwe kuSouth Africa uko muchida kuti hurumende ikubatsirei, pane chamawana here kubva ikoko kusvika pari zvino?
Iye zvino hatisati tawana mhinduro blessing, uyezve hatisati takwanisa kuti tibate vamagwenzi tinzwe kuti vava papi nenyaya iyoyo, sezvo nhasi takati tiende kupress conference yanga iriko. Saka tatakamirira kuti tozotaura navo tichinge tabva ikoko. Asi zvisinei, tinomirira kuti tinzwe zvichataugwa naminista pavhiki iri kutevera. Kana tichinge tanzwa zvavanenge vataura, isisu tozoona kuti toita zvipi neofisi yeembasi yedu yekuZimbabwe.
Hurumende yeSouth Africa iri kuti mapepa aya kana kuti chirongwa ichochi chedispensation for Zimbabweans project chinopera muna mbudzi. Ichokwadi here kuti mapepa ese angapuwa nevanhu anopera panguva imwe chete iyo muna 2014?
Ese mapepa akapiwa pachirongwa ichi ndozvavari kutaura blessing. Saka ndozvatachinyatsokuda kuti tinzwisise kuti zvinozofamba sei kana mwana anga akapiwa bepa rakaita sairoro, asi anga achistada kana kuti atoti achidzidza pachikoro achifana kuti anyore bvunzo dzake mumwedzi wazvita kuti zvinozofambiswa sei. Ndozvinhu zvatachida kuti minista vatipindure, asi zvisinei hatina kuwana minduro pane izvozvo. Asi tinovimba kuti pavhiki rinotevera tichaudziwa, nokuti tine mhando dzemapemiti. Pane yatinoti isisu kota work permit, toita study permit, toita business permit. Saka zvese izvozvo tachida kuti vatsanangure kuti dzinozoita sei, uyezve tine vanhu vanga vakwanisa kuti vatore mapemits iwayo chirongwa ichisati chavapo, kuti vari kupindawo here muguku rahundi iri remapemits riripo.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda vari parunare muPretoria.
Zvichakadaro, pasi pemutemo wekugara muSouth Africa weImmigration Act 2002, hurumende yemunyika iyi ine kodzero yekubvisa nechisimba zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinenge zvichigara munyika iyi zvisiri pamutemo, uye mutemo uyu unorambidzawo makambani kupinza basa vanhu vanove zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinenge zvisina mvume yekushanda munyika iyi. Zvikoro hazvitenderwiwo kunyoresa vanhu vasina magwaro zvimwe chetezvo nemabhanga. Zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinorambidzwawo kubatsira vasina magwaro akakwana kunze kwekunge zvichiita neutano hwemunhu.
Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau pamwe nekumira kwakanaka kwezvinhu munyaya dzekuburitswa kwenhau reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter rinoti mangwana riri kuparura ongororo yarakaita maruva ari kure nemadhorobha richida kuona kuti vanhu venzvimbo idzi vanoona sei nhau uye vanogutsikana here nemaburitsirwo adzinoitwa pamwe nezvavanoda kuti zviitwe mukuita kuti matunhu ose aya aone nhau. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano iri Vanyasha Nyakunu vanoti sangano ravo rakaita ongororo matunhu anosanganisira Matabeleland North, Matabeleland South, Manicaland, Mashonaland East neMashonaland Central.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo ndo vanotarisirwa kutaura semunyarikani. Misa Zimbabwe inotiwo inotambira kuombwa kweboka reInformation and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI iro richange richitarisa zvimhinga mpinyi zvakasiyana-siyana zvinokanganisa mafambisirwo enhau pamwe nekutsvaga nzira dzekuzvigadzirisa. Asi sangano iri rinoti riri kushushikana nekunyarara kweboka reimpi iri sezvo pasina anoziva zvariri kuita mwedzi mitatu raumbwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi revanhu vari muboka iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navanyakuno.
Hongu ndizvozvo tichange tichifamba saizvozvo mangwana, tichange tichiparura zvakabuda muongororo yatakaita kune vagari vekumatunhu maererano nenhau, kufamba kwenhau nenhau dzavanotambira nekufambiswa kwemapepa kuti vanozviona sei.
Tichiona ongororo yenyu yamakaita iyi inozobatsira zvakadii ivo vagari venzvimbo dzamakapinda idzi?
Zvatinotarisira pekutanga kuti ivo vanoona nezvekuvatapi venhau kana kuti avo vano fambisa vane ma business ema paper nevane ma business ema wireless vanzwe kuti vanhu vari kumatunhu vanoti kudi maererano nenhau dzavanogashira kuti dziri kubatawo here zvido zvavo. Ivo chekutanga vanoona nezvekufambiswa kwemashoko kana kuti vatapi venhau vazove nezvavanoita nematanho avanozotora kuti vave vanogadzirisa nhunha dzingangove dziri kubva kune vari kumatunhu ari kunze kwemadhorobha muno muZimbabwe.
Mune matunhu amakanga makananga here kana kuti maitarisa nyika yose?
Takatarisa matunhu ndingati vari kunze kunze asiri mumadhorobha. Takaedza kubata bata matunhu ese akaita zvekunge poka zvipoka. Angati takataura nematunhu ese ese muno muZimbabwe aiwa asi kuti takaita zvekutsaratsara kuti zvinhu zvinobudisa kuti kwese kwese mativi mana ese enyika ino takaedza kuabata saizvozvo.
Chirongwa ichi chichaparurirwa kupi vanyakuno?
Chichange chichiitwa pahotera yeHoliday Inn uyezve tichatarisira kuti gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko muzvinafundo Jonathan Moyo vachange varipo vachitipawo maonero avo maererano nekufambiswa kwemashoko uyezve kuti vapapi kufambisa basa rekuti mitemo iripo inotarisa zvekufambiswa kwemashoko nekushanda kwevatapi venhau sezvakaiswa mubumbiro idzva kuti zviri kufamba sei.
Ndiani vanotarisirwa kunge vachiuya mukuparurwa kwechirongwa ichi?
Takatarisa ivo vatapi venhau, takatarisazve vanoshanda muCivic Society, takatarisazve kuti tinodaira kuti vekuhurumende vachange varipo.
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reMisa Zimbabwe vanyasha nyakuno vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America. Makateerera kune penyuro yenyu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokera zvakare website yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa, munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorera nhamba idzi zvakare 010-591-6465.
Vari kuBritain, fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Nhamba dzemuBritain zvakare 0330-010-344.
Vari muAmerica neCanada, munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Namba idzi zvakare 712-432-5882.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu gumi nevatanhatu vava kuzivikanwa kuti vakafa zvichitevera kuondomoka kwakaita gomo mudunhu reWashington riri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokera kweAmerica. Njodzi yekuondomoka kwenzvimbo iyi yakasiya misha yakawanda yaparadzwa. Uwandu uhu hwaburitswa mushure mekunge vari kubatsira vakawirwa nedambudziko iri vava na mitumbi miviri yevanhu vakafa muguta reOso iro riri kumaodzanyemba kweguta reSeattle. Vakuru vakuru vanoti vane kufungira kwekuti vawana mimwe mitumbi misere ukuwo vanhu zana nemakumi manomwe nevatanhatu vachinzi havasi kuzivikanwa kwavari.
North Korea yakanda zvombo zvayo zvemisao zviviri kumahombekombe ari kumabvazuva kwenyika iyi, danho rinonzi neAmerica neSouth Korea chiratidzo chekuda kudena. South Korea inoti zvombo zveRodong ballistic missiles zvashandiswa nhasi zvaenda nemuchadenga zvikafamba makiromita mazana matanhatu nemakumi mashanu zvisati zvadonhera mugungwa riri pakati peKorea neJapan. Izvi zvinoratidza kuenderera mberi kwePyongyang iyo masvondo mashoma apfuura yanga ichiedza zvombo zvayo zvemissile zvinofamba nzendo pfupi zveScud missile. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muSouth Korea vaKim Min-seok vati zvaitwa neNorth Korea kudenha kwakaipisisa uye vari kuzviona sechiratidzo chine chekuita nezvematongerwo enyika.
Mauto emuAfrica anochengetedza runyararo muCentral African Republic anoti ava kutora chikwata chiri kurwisa vabhalaka sevavengi. General Jean-Marie Michel Mukoko vari kutungamira mauto epasi rose anonzi MISCA vakataura mashoko aya pane pfenyuro mubhangui nezuro maava 24 apfuura mushure mekunge uto rerunyararo rapfuurwa ndokuurayiwa nemurume akanga aine pfuti muBowali. Nzvimbo iyi iri makiromita 70 kumaodzanyemba kweguta guru reBangui. MISCA inoti mauto ayo akarwisa ndokuuraya vanhu 12 vaiva rwisa avo vakazogonekwa kuti vaive vanhu vasingafariri vabhalaka.
Mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe vanonzi vakazvipira kuchengeta vamwe vevana vari kugara mumajeri emunyika naana mai vavo avo vanenge vachipika mushure mekubatwa nemhosva dzakasiyana-siyana. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvemutemo vaFortune Chasi apo vange vari kutaura mamiriro akaita nyaya dzezvemutemo munyika kukomiti yeSenate inoona nezvekodzero dzevanhu. VaChasi vati amai Mugabe vakatonyorera bazi ravo vachiti vanoda kuchengeta vamwe vevana ava kumuzinda wavo unochengeta nherera kumazowe. Havana kutaura kuti amai Mugabe vachatora vana vangani.
I must mention here and express the ministry's gratitude to the First Lady who offered to take some of these children to an orphanage in Mazowe, and it has given us some relief. But what we were also able to decipher during that process was that mothers find it very difficult to part with their children.
VaChasi vatiwo bazi ravo riri kushushikana kuti pane vana vari kuchengetwa mumajeri sezvo madzimai avo ari kupika, asi vakati chinonyanya kusuwisa ndechekuti hapana mutemo unosungira majeri kuti achengetedze vana ava, nekudaro havawane chikafu chavanoda. Vatiwo pane vamwe vasungwa vasingadi kusiyana nevana vavo kunyange hazvo vachiziva kuti mumajeri hamuna kunaka kuti vana vagare. Vatiwo hurumende iri kuronga kuvaka jeri rakasununguka kana kuti open prison kumarondera uko kuchaendeswa vasungwa vane vana kuti vana vagare vakasununguka.
It saddens us to see young children being kept in a prison when they have really not committed an offense, and we are currently trying to work on an open prison arrangement in Marondera to try and accommodate this situation. But members need to be aware that our laws relating to prisoners in particular their diet were not meant to deal with children.
Mumajeri ese munyika maive nevana vadiki vaidarika 10 pasati paburiswa vasungwa vakawanda mumajeri pasi peurongwa hwekuregerera vasungwa hwakaitwa nemutungamiri wenyika nguva pfupi yapfuura. Vazhinji vevasungwa vakaburiswa vaive vechikadzi, uye hatina kukwanisa kutaura neZimbabwe Prisons and Correctional Services kuti tinzwe kuti vana vangani vasara mumajeri pari zvino. Zvichakadai, gurukota rinoona nezvemaindastri nemabhizimisi vaMike Bima vaudza paramende kuti hurumende ine chivimbo chekuti kambani yeSA Africa ichamutsiridza kambani yeZisco Steel sezvavakabvumirana makore matatu apfuura. Vati vakuru vakuru veESA vari kuuya kuZimbabwe nguva pfupi iri kutevera kuzokwenenzvera chibvumirano chekambani nehurumende kuitira kuti kambani yekubika simbi yeZisco Steel ichitanga kushanda. Pachibvumirano ichi, kambani ichange yave kunzi New Zim Steel.
Sometime this week we will be able to know when the vice chairman of ESA will be visiting Zimbabwe to do two things: to reassure the nation that ESA is still committed to see realization of this project, and secondly, he will be here to witness the signing of the closure of the transaction. Once the transaction is closed, then work commences.
Chibvumirano ichi chemadhora mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mashanu ndechekumutsiridza Cisco Steel, asi izvi hazvisati zvaitika sezvo pane zviri kunetsa pachibvumirano ichi. Vashandi vekambani iyi vanoti vava nenguva yakareba vasingabhadharwe nepamusana pekusajeka kwemamiriro akaita zvinhu pakambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichitevera kusajeka kweremangwana revana veZimbabwe vari kushanda nekugara muSouth Africa pasi pechirongwa cheDispensation of Zimbabweans Project, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanhu vatatu kuti tinzwe zvavari kufunga nezvavanotarisira kuona zvichitwa nehurumende yeSouth Africa.
Ndedwa Kimton Tapiwa, ndiri kuSouth Africa, kuFree State, kuFredford. Nyaya yemapemiti yanga ichitibatsira zvikuru. Pemiti yangu iri kupera gore rineri muna November. Zvototi muna December macho apo tichiita maself job, ndotori nedambudziko rokuti muna December tichaita sei. Hapana zvatiri kuzva zvitorwa zvakanaka zvingatibudire pachena kuti tizoti tingaite progress yekuti tichagara here kana tichadzingwa. Ende magara atinenge tichiita kana tisina mapemiti yese ndeyekuti tinenge tava vanhu vokungogara tichiti zamaburisa pamwe tinotsangana navo kuda kuti uzvisevhe kuti gare uchisenzera vana mari yekuti wapinze chikoro nekudya. Unotofanira kuti ubhadhare maburisa acho kutoti utaurira nemuwirirano kuti uone kuti ungazogarawo nguva yekuti ugone kusenzera vana kana kuti uzvitangurira zvinhu zvoti wakuenda mushana December zveChristmas. Kana wakuenda November kuda kuti une pasina chawakatakura nokuti nguva yacho pairi kukwanira. Isizeta maself job tinotoonawo mari kana vachinge vatambirawo mari dzavo ndopatinozofamba tichikorekitawo matinenge tavatengesa. Maji tikanzi tiende November hapana chatinogona kuigira vana kana chatinogona kuita. Ende tiri pakati pokuti mari yatinowana kuno ndoyatinongotumira vana tichipinza zvikoro kuchengeta vabereki, sezvo munongoziva kuti kuZimbabwe mamiriro ako akaita nesituation.
Ndinonzi Trace Makamure, ndiri kuSouth Africa kuJohannesburg. Inini hangu maonera ndinoita, it's a bit tough because kana uri kubasa permit yako yobva expire usina time yekuenda kumba, like hauna holiday kubasa pa time iyoyo, it means uchatifanira kutanga kumbonegotiate for some days because unenge uri out of the country. Chasiyana nepatanga tiri kumboma apply tiri muno muSouth Africa, you find kuti kubasa kushanetsa pamwe unogona kunzi hatichatokudi because hatifaniri kukumirira kuri kuita permit yako, saka chisiya basa takutsvaga someone else. Then the other thing is kuZimbabwe pakanzi pane panoita queue, for example nyaya yemapassports pamakombe building paipaya pakanzi paita queue, you end up paying nevamwe vanhu mahundi ako kuti pane vanhu vatabatira maqueue. If you want to get access uchafanira kubhadhara munhu iyeye, then unenge ufanira futi kumukira queue yacho inenge isingatoiti. Zvasiyana nekunoku kwekuti chaiti kana uri kuPretoria you go kuPretoria, kana uri kuJohannesburg you go kuJohannesburg, kana uri kuCape Town you go kuCapetown. Apa tese tinoita kuenda obviously panzvimbo 1 tinoita kuenda tese kana kuti muHarare mazvinenge zvichiitwa paSA Embassy, saka obviously queue yacho inenge isingatotangiki. Number 3, mabus fees. Chafanira kutravela kuenda kuZimbabwe, it's expensive. Kana kuti uri kunoku zvako waingoenda unongokwira taxi yako wotoenda unoapply permit yako.
Inini ndetwa kuCharka Edward, tiri kuticha kuEastern Cape kuSouth Africa munomu. Handisi kufara nenyaya yemapemits nekuti vakatipa mapemits ma4-year permit tozongonzwa vakuti iva vacharenyuwe tiri munomu, vakuda kuti tidzokere kumusha tinorenyuwa. I think hazvisasinani nekuti taitarisira kuti pavakatipa mapemits nemapension contributions and tine mabasa atakawana permanent jobs, saka kutingosiya all of a sudden zvinoaffecta economy yavo, at the same time zvinotiaffecta wese. Saka I think ngokombera kuti dai vangoita take that into consideration vazvionawo kuti izvo zvinoaffecta economy nesipamwe chete.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa mashoko ari kubva kuSouth Africa ekuti hurumende yeko ingangodzosera vose vakapiwa mvumo yekushanda nekugara muSouth Africa pasi pechirongwa cheDispensation for Zimbabweans Project kumusha.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nasi manheru, apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com, moenda pakanzi live talk, mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk muri kuBritain, America nedzimwe nzvimbo. We'll be right back.
Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe nasi vaparura zviri pamutemo munyika zuva rekucherechedza kukosha kwekodzero dzemadzimai iro rakarangarirwa nepasi rose musi wa 8 kurume. Vachitaurawo pamusangano uyu, gurukota rezvemadzimai Muzvare Opamuchinguri vakurudzira mutungamiri wenyika vaMugabe kuti vaone kuti padzikwa mitemo yakasimba inoita kuti varume vanobhinya vanasikana vadiki vakandwe mujeri kwenguva ndefu. Mutungamiri wesangano reTage Life Foundation iyo inoshanda nevanasikana Muzvare Nyarimashaya Mombe vanotiwo vafara zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekukurudzira mutungamiri wenyika kuti ave pasi ave ari pamisangano yakadai. Muzvare Mashaya Mombe vanotiwo vanetarisiro yekuti mutungamiri wenyika achaedza nepaanogona napo kuti nhunha dzemadzimai dzigadziriswe. Mavelas Muhlanganya uyo Studio 7 aita hurukuro namuzvare Mashaya Mombe kuti tinzwe zvizhinji.
Chimwe chezvandifadza panyaya iyi yekuva naPresident. President vabva vataura ivo kuti nai nyaya dzemadzimai saiko dzichinonokerwa. Ungatirangarire kuti zuva iri rinotenderwa musi 8 March every year. Saka President vangu vachitobvunza ivo kuti ko inini mumanonokere iko kupemberera zuva iri? Isu zvinhu zvakaita sana Valentine's Day hazvinonoke kupembererwa. Saka President vabva vatotaura kuti toda kutoti zviitike musi wa 8 every year. Vakabva vatoti ngazviende pakalenda rema events anoitika munyika yedu. Saka zvinhu zvatidadisawo kuti zvine president vedu vachikoshesa zuva remadzimai zvakadaro.
Pane zvataurwa nemutungamiri wenyika zvinokwanisa kuzorandudza magariro emadzimai munyika here pavanga vachiparura musangano wanhasi uyu?
Mutungamiri wenyika vataura ivo kuti madzimai akakoshesesa mumatunhu matinorarama kuburikidza nekupa muenzaniso. Vapa muenzaniso wavapa ivo vekuti ivo kudunhu kwavanobva vanotozivikanwa kuti mwana wavabhona. Ndinorangarira mbuya bhona ndokunga vakashaya kare, asi zviri kungoramba zvinonzi mwana wavabhona. Saka ivo vanga vachitotadza kuti madzimai anokosha. Asi inini semudzimai wechidiki wemuZimbabwe ndikuda kuti tazviona mupresidendi vataura zvozovei, ngazvisangoperera hedu mukutaura.
Imi sesangano rinoshanda nevasikana vechidiki, pane zvamungati zvabuda here pazuva ranhasi zvingabatsire kurandudza upenyu hwevasikana vechidiki munyika?
Paunzwa vanasikana vandingati vakabatwa chibharo vanga vane nhumbu, umwe anga ne 12 years, umwe anga ne 14 years, vari pama age range iwayo. So vakataura pana president kuti inini ndakabatwa nehama yangu kana kuti nabhudzive kwanana maiguru kwanda kwana mainini, umwe akati nabamukuru. Vana ivavo vane nhumbu, vakadzitakura nhumbu idzodzo, havana kukwanisa kuti vawaniswe urubatsiro rwekuti vasabatire nhumbu dzacho. Ngazvibatike kuti mwana chingangorepa ngaawane rubatsiro runoenderana.
Pawanikwa vana ava vachiuya vachitaura nhoroondo yemararamiro avo nekukubatwa zvibharo kwavakaita, ivo mutungamiri venyika vatambira sei zvavaratidzwa izvi, uyezve pane zvichaitwa here kuti zvigadziriswe?
Mai Opamuchinguri minista vedu vemadzimai vataurawo vakati topera here, vachibvunza mutungamiri wenyika. Ndoziva hedu kuti kuona kwatinosimboita president dzimwe nguva vanogona kusataura ipapo kuti chadi chadi zvoenda zvonotaura. Tiri kutarisira kuti mutungamiri wenyika mai Opa kuti ndichida kuzama kuita kunge zvavataura mai Opa vati tinoona kwakamboitwa maoperation kana kuti mapurisa anomboita zvirongwa zvekuti mbudzi dzisabiwe, mombe dzisabiwe. Mai Muchinguri vadaidza kuti mutungamiri wenyika vatipowo chirongwa chekuti mabhinya asave munzvimbo dzinogara vanhu, mabhinya ave mujere.
Avo vanga vari mukuru wesangano reTage Life Muzvare Nyarimashaya Mombe vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Munhau dzemitambo, nhasi tombotarisa zviri kuitika munyaya dzenhabvu muAfrica nekuBritain. Mumutambo weKenya Premier League, Gor Mahia yaita mangange 1-1 neTusker FC.
Nasi kuSouth Africa manheru ano, Kaizer Chiefs iri kutashurana neBuffalo, kotiwo Morocco Swallows iri kutamba neSuperSport United.
MuEnglish Premier League, West Ham United iri kukweshana neHull City, kotiwo Liverpool iri kutamba neSunderland.
Pamitambo yeEnglish Premier League yakatambwa neZuro, mitambo iyi yakapera yakadai: Arsenal 2, Swansea 2, Manchester City 3, Manchester United 0, Everton 3, Newcastle 0, Stoke City 4, Aston Villa 1.
Tosangana mangwana muchikamu chino chenhau dzemitambo, asi tombotarisa zvaitika munhau dzanhasi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvonetsekana nedanho rava kutorwa nenyika iyi rekudzosera kumusha vanenge vasina mapepa.
Misa Zimbabwe inoita ongororo mumaruwa ari kure nemadhorobha ichida kuona kuti vanhu venzvimbo idzi vanowana sei nhau.
Taba, tashuka kumagumu, echirongwa chedu chanasi. Anukone gaine mfaro, dinuwenyu, Blessing Zulu.
Neni, Jonga Kandemiri, tokusie mina, Sandra Nyaira na Chris Gande.